Vakamambo vakasarudzwa kutungamira Zifa mushure mekukunda muzvinabhizimisi vaPhilip Chiyangwa nemavhoti makumi matatu nemashanu, ivo vaChiyangwa vachiita mavhoti makumi maviri nemana musarudzo yakaitirwa pane imwe hotera muHarare nezuro. Izvi zvave kureva kuti vakamambo vachatungamira nhabvu muZimbabwe kusvika muna 2022 apo pachaitwa World Cup kuQatar. Vakamambo vari kufara nekupiwa basa guru mumitambo muZimbabwe vachiti ivo havasirivo vakakunda pasarudzo iyi asi mhuri yenhabvu munyika.
Tiri kunzwa kufara chaizvo because handisiri ndahwina, it's the nation that has won in the Premier of Football.
Vakamambo vanoti chishuwiro chavo ndechekuti nhabvu isimuke muZimbabwe kusvika pakukwanisa kubhadhara zviri mutsindo vatambi nezvikwata. Vakamambo vari kuvimbisa huchi nemukaka.
Ndoda kuprosesa kuti bhora rauya kumunhu webhora and vanofanira kutarisira zvakanaka zvakawanda mubhora.
Vakamambo vanoti chekutanga vari kuda kubvisa mahofisi eZifa kumahofisi avaChiyangwa apo vashandi vesangano iri vari kuita basa ravo.
In terms of priorities, I'm sure you are aware that our office has been operated from...
Pazvinhu zvitatu zvanichatanga kuita, chekutanga kubvisa mahofisi eZifa kubva kumahofisi avaChiyangwa kwaari pari zvino.
Vakamambo vatarisana nekuona kuti chikwata chenyika cheMaurias chabudirira kuenda kuma 2019 Africa Cup of Nations apo Zimbabwe iri kutamba neCongo Brazzaville muNational Sports Stadium musi wa 22 kurume. Zimbabwe inofarira kukunda mumutambo uyu kuti ibudirire kuenda kumafinari zvekuti pari kudiwa mari yakasimba mugadziro wechikwata ichi. Pari zvino Zifa inonzi ine zvikwereti zvinosvika mamiriyoni masere. Kunyange hazvo vasatungamire nhabvu muZimbabwe, vaChiyangwa vanoramba vari mutungamiri wenhabvu kuchamhembe kweAfrica neCOSAFA. Aive mutevedzeri wavo vaOmega Sibanda vakakundwawo musarudzo iyi 37-22 navaGift Banda. Vamwe vakasarudzwa kupinda bhodhi reZifa ndavaSugar Chagunda, vaChamuchiwanza, vaFilimon Machana navaBrighton Marandule. Zvichakadaro, chikwata cheFC Platinum chakatamba sechakasvikirwa apo chakaenda kuCongo Brazzaville ndokunoita mangange 1-1 neOyo Oto. FC Platinum yave kungoda kuita mangange 0-0 kana kukunda kuti ienderere mberi nemakwikwi aya. Kugona kunenge kudada, ine chishuwirowo chekutevera mutsoka dzeDynamos, Capes United nemunomuchapa kusvika muMin League stage yeCup Champions League umo mune mari zhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.